Zora nasi takakoka veembassy yeZimbabwe kuti vanga vachibatsirana nevana veZimbabwe vari munharaunda yekuno kuGeorgia nemastates ari surrounding Georgia naAlabama, Tennessee, Florida kuti vauye vachirinyuwa mapasipoti avo. Zvakare takaronga nemutungamiriri weembassy kuti auye kuno azotaurawo nevanoita mabhizinesi emaZimbabweans neavo vari muno vemablack businesses vanoda kunge vachiona kuti zvii zviri kuita kuZimbabwe. Madekwana nhasi tinenge tine business dina yekuunza vose vanoda kunzwa nezvebhizinesi riri kuitika muMaZimbabweans ari muno muAmerica uyezve nevanenge vachida kunoinvesta kuZimbabwe.
Zvirongwa zvenyu zvakamira sei mangwana nesvondo?
Mangwana tinenge tine maexhibition emabhizinesis vese maZimbabweans ari muno muAmerica vanenge vachiunza zvavanoita vachiratidza kune vanenge vachiuya. Tinokoka vanhu vese vemuno muAtlanta vanobva kuZimbabwe nevagari vemuno kuti vanga vachiona kuti maZimbabwe ari muno muAmerica ari kuitei. Tinenge tine vatauri vakawanda pane ari vanobva kusangano rekuKenya anenge achitaura kuti kana muchida kuti muexporte mamedical equipment kuendesa kunyika kwenyu munozvifambisa sei. Saka inenge iri nguva yekudzidza vamwe vemadiaspora kuti vari kuzvifambisa sei kuti vabatsire vazviri kuitika kumusha kwavo.
Tinonzwa zvekuti muchange muine vaimbi vari kubva kuZimbabwe, ndivanani uyezve vanenge vachiimba rini?
Mangwana Saturday tinenge tina Tami Moyo anenge achiimba, musi wesondo tinenge tina Pop 10 anenge achiimba zvakare. Vanenge vachibatsiranwa nevaimbi vari muno vedu vemuZimbabwe. Tine mwana anonzi Charlie D muZimbabwe zvakase ari muno muAmerica nemwana anonzi Zebron.
Zvakakosha sei kuti muite zvirongwa zvakadai imo muno muAmerica?
Izvi zvakakosha nekuti chikuru ndechekuti tiri kukurudzira vaimbi vedu kuti vaonekwewo kuno kuAmerica kuti tine vaimbi vane matalents akaita sei. Zvikuru muno muAtlanta ndo mune vaimbi vakawanda vemuno muAmerica. Saka takataura nevakuru vakuru vemuno muAtlanta meya vakatisanganisa neveculture yavo zvekuti vakabva kuti vachaisa Tami kuti auye kuzoimba panoti pahip hop festival yavo.